dareri iro rine vatongi vanomo vachitungamirwa nemutongi Justice Elizabeth Kwaunza rabvumirana nemutungamiriri webato rinopikisa Nationalist Alliance Party kana kuti NAC vaDivine Mambi Hove avo vakakwira kumatare vachitsutsumwa kuti dare reparamende rakatadza kuzadzikisa zvarinotarisirwa zvekuongorora kuti mutemo weStatutory Instrument 144 wa2022 uyo unotara mari dzinobhadharwa nevanoda kukukwidza hausi kutyora bumbiro remutemo yenyika here. Izvi zvatsigirwa negweta ranga richimirira vahove valafumo Madhuku.
Tichiuya kuno kunokomplena nenyaya yemanomination fees 20,000 for my presidential candidates, 1,000 each for every member and that with a candidate that I member of parliament. Tichiti isu parliament haina unge yakaita basa rayo riri pabumbiro remutemo yekuti such an instrument yega yega vanofanira kuiongorora voona kuti iri mukati mebumbiro remutemo here. Saka takaona kuti parliament haina kuzviita ndobva tamhanya kudare kuti taurai parliament haina kuzviita. Saka dare nhasi rabvumirana nesu kuti zveshuwa parliament haina kuita basa rayo.
Madhuku vati dare rati parliament inofanirwa kuongorora mutemo weSI 144 of 2022 uyu musi wa16 Chikumi usati wadarika.
Ndokubva dare rati parliament ngaiite basa rayo, vaipa week, 1 week kubva nhasi kusvika Friday parliament inofanira kunge yagara pasi iite basa rayo rekuona kuti iyi nyaya yemanomination fees inoshanda here kana kuti haisi kushanda.
Vachitaurawo nevatori venhau mushure memutongo uyu vahove vati zviri pachena kuti vanhu vane hurombo munyika nekudara hakuna angakwanisa kubhadhara mari dziri kudiwa nezimbabwe electoral commission idzi.
Zuva ranhasi izuva guru kuzvizvarwa zvezimbabwe. Tachenurwa nedare, ndofunga mese munoziva kuti ikonomi yedu yakamira sei. Tinoziva kuti matongero enyika haafani kutengesewa. Hurumende haifani kubatwa nevane mari chete nekuti vanhu vazhinji vari munyika muno vanhu vanotambudzika varombo. Saka tikaita politics dzekuti une mari yakawanda zvakadii nyika ino ichatongwa nevane mari chete.
Vati chavanoda ndechekuti mari idzi dzibviswe.
Zvino chinhu chine musoro chekuti zeki ingoita ndechekuti ibvise mutemo uwoyo uraswe todzokera pamafiza akanga ari kare kuti munhu wese akwanise kupinda. Ndo inonzi free and fair elections.
Vahove vanga vachinyunyuta kuti dai paramende yakatarisa mutemo wakaiswa uyu vachiti vari kupokana nawo nekuda kwemari yakawandisa iri kudiwa kubva kune vachada kukwikwidza musarudzo. Gweta ranga rakamirira paramende vatawanda zvwarara vatenda kuti ndizvo zvaitika mudare vachitiwo dare harina charataura pamusoro pemari dzakatarwa nezekidzi.
Initially the applicant wanted far much more than just a declaration.
Asi vakauya kudare ava vanga vachidawo zvinopfuura ura zvavawana izvi. Vanga vachidawo kuti dare ritaure kuti mutemo uyu unotyora here bumbiro asi izvi hazvina kuitika.
Pasi pemutemo uyu vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanobhadhariswa madhora ekuamerica zviuru makumi maviri US$20,000 kwotiwo vanoda kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende kana kuti National Assembly kana masenata vachitarisirwa kubhadhara chiuru chimwe chemadhora ekuamerica $1,000. Kwozotiwo vanoda kuita makanzura vachitarisirwa kubhadhara zana remadhora ekuamerica kana kuti US$100. Vari mune zvematongerwo enyika vanoti mari idzi dziri pamusoro zvakanyanya zvinoita kuti vamwe vanoda kukwikwidza vakundikane. Musarudzo dza2018 dzakapesera kuitwa vaida kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika vaibhadhara chiuru chimwe chete chemadhora ekuamerica kana kuti $1,000 vaidawo kuita nhengo dzeparamende vachibhadhara zana remadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.